Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 14/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu uye vanhu vose vakasununguka kubatana nayo mukuratidzira uku. Vamwe vatsigiri veMDC vopomera vasori mhosva yekuvapamba nekuvarova zvakaipisisa vachida kuti vasaratidzire. Vana chiremba vorunga zvakare kuratidzira vachiti mari dzavari kutambiriswa hadzikwani kuti vasvike kubasa kana kuti vadye mwedzi wose. Zvizvarwa zvekuZimbabwe zvakanogara kuKenya makore mashanu apfuura zvotaura neStudio 7 nezviri kuitika mushure mekupiwa mapepa ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDC rinoti kuratidzira kwarakaronga kuti kuitwe nemusi wechishanu kuri kuenderera mberi zvisinei nemashoko ari kutenderera ekuti kuratidzira uku kwakanzurwa. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House nhasi, mutauriri weMDC vaDaniel Fortune Molokela vati kuratidzira kwavakaronga sebato kuri kuenderera mberi nechishanu kunyange hazvo pane vari kutenderedza mashoko paWhatsApp, Facebook neTwitter ekuti kuratidzira uku kwakanzurwa. VaMolokele vati zvekuratidzira uku hakusi kuzomira kudzamara zvavari kuda sebato zvazadzidzwa nehurumende, izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya.
Demo redu kana kutaridzira kwedu kuri kuenderera mberi musi wechishanu ngavasiyane nemanyepo ari kufamba pasocial media ekuti demo redu hakusina ririko riri kuenderera mberi sokuri kwatakaita musi wechishanu. Ndingada kuenda mberi ndichiti vanhu vasarobwaniana, vanhu vasatya, semusangano takaita zvinodiwa nemutemo wenyika yeZimbabwe zvokuzivisa mapurisa kuti chaita demo redu musi wechishanu. Ende uye demo iri haisiri hondo, harisiri remirizhonga. SMDC tiri musangano unotye Mwari. SMDC tiri musangano usingabhilivhi nezvemirizhonga. Ndosaka tatevedzera zviri pamutemo.
MDC inoti pane rinyore kuperwa kuti ZANU PF iri kudhinda mbatya dzakafanana nedzinowanzopfekwa nevatsigiri vebato rayo kuti vagozokonzeresa mirizhonga. Vachibaya vati vatora matano akasimba kuti varatidziri vasaite zvemirizhonga uye vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasapfeke mbatya dzebato sezvo vachiti kuratidzira uku ndekwezvizvarwa zvese zveZimbabwe zvakaomerwa neupenyu pari zvino. Vatiwo kuratidzira uku kuchapera chete kana nyaya yekusamira zvakanaka mune zveupfumi hwenyika yagadziriswa pamwe nenyaya yegakava rinechekuita nezvakabuda musarudzo dzegore rapera.
Zvatinotarisira semusangano nyangwe pfuti dzichirira chiringa vanguva yehondo, vanhu vaitaurira kulangesta uko, chatotarisira semusangano wedu weMDC ndepange pachiva genuine dialogue inozobudisa paitwa transitional mechanism inoita kuti muno munyika yeZimbabwe katozoenda kusarudzo tisazosangana zvakare nesarudzo dzinokupikisana, nesarudzo zisiri pachena, nesarudzo zvinobvumiwa nevanhu veZimbabwe.
Mutungamiri we MDC, Vanelson Chamisa, vanoti ndivo vakakunda musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo, yeZimbabwe Electoral Commission, ichitiva Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court, kuratidzira kwakarongwa neMDC uku, hakusati kwabvumirwa nemapurisa, asi MDC inoti yakaita zvese zvinodiwa pasi pebumbiro remutemo yenyika, pamwe nemimwe mirau yemunyika inobata nyaya dzekuratidzira. Kadaro, nengwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCitizens Manifesto, vatatenda mombeyarara, vanonzi vakapambwa nezuro husiku pamba, nevanofungidzirwa kuti vasori, vakasiya vakandwa kuHatfield mushure mekuzvindikitwa zvakaomarara. Mashoko aburitswa nesangano iri, anoti vamombeyarara vaendeswa kuchipatara, sezvo vakakuvara zvakaipisisa. Sangano iri, ratiwo vamombeyarara vaibvunzurudzwa nevakavapamba, nezvekuratidzira kuruda kuitwa neMDC uku. Mune imwe nyaya yakadai, sachigaro weMDC kumufakose, vaBlessing Kanotunga, vanotiwo vakapambwa pamba pavo usiku hwanezuro, nevanofungidzirwa kuti vasori, vakavazvindikita zvakaomarara vasati vavasiya kuchitungwiza.
Nezuro mane madekwani ndakasvikirwa narume vana vanga vakapakata pfuti vakasvika mumba mangu ndirere mubedroom ndobva vabvunza mudzimai wangu zita rangu bva audzwa kunzi ndiripo vanzwa kuti ndiripo vakanditora vakandipinza mota extrail red ndokubva vandisunga kumeso vakatanga kundiruwa from there kusvika kwavakanondidhambira kuStephen Magolesi kuchitungisa but shoko ravainyanya kundirovera randakanzwisa kwavari vaita kuti muri kumbowanei kuna Chamisa muri kuramba miti Chamisa muda kubvisa Mnangagwa demo renyu makaronga muchiti chii uye meeting yamakaita sema chairperson kumasasa makangabuda nechii muda kuzama kuita sei zvino zvatichakuita isusu toda kuti musangano wacho ukuvigi pako patopera atina ndofunga kuti kusiya uri mupenyu ende zveshuwa vakandirwa as you can see nemusana nekweseko
vakanotunga vati kurohwa kwavakaitwa kwatovasimbisa kuti vaenderere mberi nekuratidzira vashitaura padande mutande ravo reTwitter munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati havazive kuti ndiani ari kupamba vanhu nekuvarova asi vakati vari kuita izvi havasi kudivire mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sezvo vasingadi zvemhirizhonga gurukota rinoona zvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vaudza Studio 7 parunhare kuti kuratidzira kunobvumirwa nemutemo asi kunofanira kuitwa murunyararo ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, vamwe vechidiki vebato reZANU PF vari kuti vachange vachiita zvidzidzo zvekurima muHarare Gardens uye vanoti vakagadzirira kumisa nhengo dzeMDC dzinenge dzichiratidzira dzikada kuita zvemhirizhonga. Asi vaMDC vanoti uku kuedza kuvavhundutsira uye veZANU PF vanyangira yaona. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Sachigaro vechidiki muZANU PF mudunhu reMashonaland and West vavengai musengi vanoti nhengo dzevechidiki dzebato ravo hadzinene kuratidzira kwenhengo dzeMDC asi dzichapindira chete kana pave kuita mhirizhonga. Vamusengi vanoti nhengo dzavo dzichange dziri muHarare Gardens mangwana kusvika nechishanu umwe vachange vachidzidziswa zvekurima. Vamusengi vanoti havasi kuzodzivisa kuratidzira kwenhengo dzeMDC asi vachavamisa kana vave kuita mhirizhonga.
Aiwa akwete, ndodisrupt meeting yavo.
Patabvunza vamusengi kuti sei vari kuita zvidzidzo zvavo nguva imwe chete apo nhengo dzeMDC dziri kuratidzira vati musangano wavo wakarongwa mwedzi wapera.
Yakarongwa kare, yakarongwa musuwa, yatori nemari dzakatarisana nati kwazvashoka, saka tinogara taita mapreparation.
Sachigaro vechidiki muMDC vaObey Stole vanoti vane ruzivo rwekuda kukanganisa kuratidzira kwavo nevechidiki veZANU PF asi vanoti kusaziva bumbiro remutemo. Vasitole vanoti kuratidzira kwavo kuri kuenderera mberi sekuronga kwavakaita.
Alright, tatambira mashoko yavabva kuva pana vechidiki veZanu PF. Vari kutaura kuti iwo vane nzira dzavaroda kutora kuti vamise chirongwa chatinacho chekuratidzira sekutendera kwatinoita nebumbura remutemo. Tinovaregerera nekuti dambudziko raro kuti havanzwisisi zvinotaurwa nemutemo. Mutemo section 59 yebumbura remutemo renyika ino notendera umwe neumwe anorama mukati menyika yeZimbabwe kuti aratidzire kana pane chimwe chinhu chinenge chichiitika chisiri kumufadza panguva idzodzo. Tevere chatadzidza pamashoko abva kuZanu PF. Ipo badzi kungoratidza kana kukonfema zvatagara chingotaura kuti Zanu PF ndiyo yoga inoda zvemhirizhonga. Kutaura kwavanoita kuti vane urongwa hwavari kuita hwekumisa kureva izvo kuti vari kugadzirira mhirizhonga.
Asi nhengo dzevechidiki dzakawanda dzebato reZanu PF dzisina kuda kutaura pamhepo dzinoti hadzisi kuenda kumusangano webato iri kuHarare sezvo dzisiri kuda kushandiswa munyaya dzemhirizhonga nekuti vakaomerwawo neupenyu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti vakapa vechidiki veZanu PF ava mvumo kuye kuungana here sezvo vanga vasingadavire nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Chakadaro hurumende inoti iri kushishikana zvikuru neurongwa hwebato reMDC hwekuratidzira nemusi wechishanu uye pamusangano wedare remakurukota nhasi pabuda chisungo chekuti veruzhinji havafanire kushandiswa kupinda mukuratidzira uku. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati zvakakosha kuti munyika muve nerunyararo uye vati vanhu ngavasiyane netsika yemhirizhonga kana kushandiswa nevanhu vanoda kuparadza nyika, vachiti hurumende iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu munyika. Vati nekuda kwaizvozvo vanhu ngavarambe kurudziro yekupinda mumugwagwa nemusi wechishanu, uyewo vati hurumende ichatora matanho ese ainokwanisa kuona kuti munyika maita runyararo.
As Zimbabweans, let us shun the culture of violence which brings about the loss of livelihoods and undermines our peace and unity.
Pavabvunzwa kuti hurumende ichabvumidza here kuti urongwa hweMDC kuti huendere mberi, amai Mutsvangwa vati bumbiro remutemo yenyika rinobvumidza kuratidzira asi vati zvakakosha kuti vanenge vachiratidzira vatevedzewo mutemo.
We've got the supreme law of the country which allows citizens to demonstrate peacefully and there are certain procedures which are followed and I am sure that if once that those procedures are followed government upholds the constitution.
Kurukota rezvemabhizimisi nemaindustry vamangaliso Ndlovu vatiwo zvakakosha kuti vanhu vataurirane pane kuita mhirizhonga vachiti kuratidzira kwakaitwa munandira gore rino kwakakonzera kuparadzwa kwemabhizimisi kunokosha mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica. Vatisvondora pfuura chairo hurumende yakapa mabhizimisi akaparadzwa mamiriyoni makumi maviri emadhora kuitira kuti akwanise kuenderera mberi nebasa. Amai Mutsvangwa vatiwo dare remakurukota raudzwawo negurukota rezvemukati menyika vaCain Matema kuti zvinhu zvave kuenda zvichinaka kubazi raRegistrar General iro rave kudhinda mapasipot mazana masere pazuva kubva pamapasipot makumi matanhatu pazuva. Vati zvose zvinodiwa pakugadzira mapasipot zvakatotengwa zvekuti munguva pfupi inotevera mahofisi aRegistrar General anenge ave kudhinda mapasipoti zviru zvisere pazuva. Vati mahofisi aRegistrar General achashandisawo mahofisi nemichina yeFidelity Printers kubatsira kudhinda mapasipoti kuitira kuti vanhu vese mazana matatu ezviuru vakanyorera kuti vanoda mapasipoti vapiwe mapasipoti avo mukati memazuva makumi mana ari kutevera. Pari zvino mapasipoti anodhindwa kumahofisi aRegistrar General ari kuJosiah Tongogara Barracks muHarare. Amai Mutsvangwa vazivisawo kuti zvinhu zvave nani panyaya dzemagetsi mushure mokunge Zimbabwe Electricity Supply Authority yatanga kubhadhara chikwereti chayo kukambani yemagetsi yekusouth Africa yeEscom. Kambani yeZESA yazivisawo kuti yarerutsa kudzima magetsi kwainoita kubva pastage 2 kuenda pastage 1. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vazivisawo kuti vave kutaura nekambani yemagetsi yekumozambique yeHCB nechinangwa chekuti vawane mamwe magetsi kuitira kuti munhu wese awane magetsi aanoda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association ranyora tsamba kuhurumende richizivisa kuti vana chiremba vari kuzombomira kuenda kumabasa sezvo mari dzavari kutambiriswa dzisisakwane. Vana chiremba vanoti mitengo yezvinhu zvose yawedzerwa asi mari yavari kutambira haisi kuwedzerwa. Vana chiremba ava vanotiwo hurumende haisi kuratidza kuzvipira munaurirano dzemari dzavanotambiriswa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutungamiri wesangano ravana chiremba iri Dr. Peter Magombei kuti tinzwe zviri kuitika.
It's on a sad note, kana takugara kumba tisingagoni kuita basa, the only job ratinogona kuti tiite, asi tichakwanisa kuti tiite nekuti hatina mari yekuti tiuye kunoku kubasa kwacho, hatina chekudya, hatina chekutibhadhare renti, hatina kuti vana vedu vaendewo vakaisawo kana mbuva zvayo mumalanchi tini, hatichisina zvese izvozvo. Saka ndopaiita nyaya, otherwise basa tiri kurida zvechokwadi.
Asika hurumende iri kuti yakambopa vashandi vayo mari yekubatsirikana kana kuti inonzi cushioning allowance ya haisi kubatsira.
Tinotenda zvikuru kwazvo kuti government yakatipa cushion allowance sematara maita ndinonzwisa kuti ndizvo zvechokwadi. Imari yaya haisi kukwana zvachose, iri kuresa netarisiro yatati nayo, saka haisi kukwana.
Asika vamwe vanoti vana chiremba vafanire kukanda mapadza pasi nyangwe zviomesei nekuti vanozosiya varwere vari parumana nzombe.
Ndizvozvo chaizvo, hatisi kukanda mapadza pasi ndochokwadi. Ndingati kune inzwi rinoti strike, kune inzwi rinoti incapacitation, zvinhu zviviri zvatinoda kuti tiise mutsauko. Machiremba haasi kuenda pastrike, but machiremba ari incapacitated. Kubasa tiri kuda zvachose kuuya, tingasii varwere vedu vachifa, varwere vedu vachitambura muhospital, asi hatichagoni kuti tiuye nekuti hatina chekudya, hatina transport, hatichagoni kubhadhara mafees evana chikoro, hatichagoni tisapote upenyu hwedu chaivo semachiremba. Saka isusu hatisi kuenda pastrike, asi incapacitated. Ndozvatiri kuti hurumende dai zvichigona yakurumidza yatarisa munyaya dzakaita saidzodzodzo kuti varwere vedu tishande collectively as the doctors and the politicians or the government, suffice to say kuti tishande pamwe chete kuti tidzokere zvakare kumapatients edu.
Tsamba yenyu yati yapindurwa here?
Tsamba yedu taiisa zuva ranhasi, saka ndinoona vachine nguva zhinji kwazvo, mavhiki matatu atavapa kuti vapindure, asi zvapari zvino yanga sati yapindura.
Hurumende iri kutiwo iri kuita nhaurirano nevashandi vayo vose kuti vaone kuti vangawedzerwe mari. Hurukuro dzenyu dziri kuenderawo mberi here?
Hurukuro dzedu tainge tichitarisa kudai dzakaitika svondo rapfuura, asi hadzina kuita saizvozvozvo. Takutonowana umwe muhoro futi tisina kuziva kuti tiri kutombowana iri mari. Saka manegotiations iwaya ndovatoda kuti achimbidzwe kuti hurumende yedu haisi kutadza state of emergency munhau dzine chekuita nezveutano.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombokuudzai zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vezveutano muDemocratic Republic of Congo vazivisa kuti varwere vaviri vanga vaine chirwere cheEbola vakapora mushure mekurapwa muGoma kumabvazuva kwenyika iyi. Mutungamiri weGermany amai Angela Merkel nasi vakurudzira kuti pawanikwe nzira dzekugadzirisa murunyararo kusagadzikana kuri muHong Kong paine kutyirwa kuti China inogona kushandisa chisimba mukuparadza vari kuratidzira vachida utongi hwejekerere. Mm-hmm. Upenyu unonzi wawe kuzoshanduka kumuri dzinodarika zviuru zvina zverudzi rwevashona kugere muKenya zvichitevera danho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekutanga kupa magwaro kuzvizvarwa ekuzvarwa kuvana vemhuri idzi. Mhuri idzi dzange dzave nemakore anodarika makumi mashanu dzichizivikanwa sevanhu vasina nyika yavanoti yavo. Rudzi rwevashona urwu rwakapinda muKenya mugore ra1962 ruchitungamirirwa navaJohani Masowe, avo vaifamba vachiparidza shoko nechechi yavo yechipostori yeJohani Masowe. Mhuri idzi dzakasvikira mudunhu reNgong asi dzakazotama dzikanogara kuKiamba mudunhu reKiambu pasi paishe Joshua Kimemia, uko dziri kugara kusvika pari zvino. Mumwe wevatungamiri wemhuri idzi vaOliver Muregerera vanoti danho rehurumende yeKenya rekutanga kuzvipa magwaro iri richabatsira zvikuru nekuti kwemakore akawanda vanga vachitadza kuita zvinhu zvakawanda zvekuzviriritira nekuda kwekushaya magwaro. Kutanga kwemwedzi uno, hurumende yakatanga kupa vanhu ava magwaro ekuberekwa, izvo zvakaona vana vanokwana kuita 600 vachipiwa magwaro aya. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamuregerera.
Gurupu rekutanga rakapuwa mabirth certificate musono vanokwana kuita 600. Vamwe vakatonyoreswa iyo svondo rakapera, the rest vakatonyoreswa svondo rakapera iyo.
Muri kutaura zvemabirth certificates zvichiita kunga zviri kunangana nevana, vari kupawo here nevanhu vakuru mabirth?
Vari kupa nevanhu vari vanhu vakuru, nekuti iye zvinezvi generation yese iripo iye zvinezvi ruzhinji rwacho rwakabarirwa muno. Vazhinji vari vauyi vakauya vakapera kufa.
Matambudziko api amanga muchisangana nawo nekushayiwa magwaro ikoko?
Matambudziko atakanga tichisangana nawo ndeyekusungwa, nekuti zvakavamba utongi hwaPresident Moi. Pakava nedambudziko dzvuku, nekuti pakabva pangotanga nekunzi maforina ese ngaadzokere kwawo. Munhu ainzi forina wacho munhu akabarirwa muno kuZimbabwe haakuzivi kuti asumuke aende kuZimbabwe, haazivi kuti anotangira papi. Baba wacho akafa, mai vakafa. Vazhinji vevanhu vatinawo kuno vanhu vane vabereki vakafa vasingatombozivikana kuti kumusha kwavo ndekupi. Asina kana hama imwe chete yaanoziya kuZimbabwe ikoko. Saka namukusungwa ikoko uko kwakava dambudziko, nekuti munhu haana kwaanotizira. Zvakaramba zvaakungoti vamwe osungwa, kune vamwe vakatombosungwa vachiberekera mumatorongo vari vanhu vechidzimai. Kuti munhu usenze kuti uwane chitupa chinoita kuti uwane basa pese pese, kana kuti utore license yekuti uite business, kana kuregister zvako zvakaita malines emafoni ariko mazuva ano aya, zvakaa zvinhu zvakaoma. Sakana takava neupenyu hwakaoma kwazvo kuti uwane basa raunoshanda kuti ukwanise kuraramisa mhuri. Zvakava zvinhu zvakaoma kwazvo. Munoziva kuti upenyu hwemunhu wese anorarama nechitupa. Chitupa ndo chinoita kuti ukwanise kuorganiza zvinhu zvese kuti ukwanise kuone upenyu hwakanaka.
Saka manga muchirarama sei musingakwanise kushanda, vamuregerera?
Takakwanisa kurarama izvozvo zvokungomanikidzira ujarijari, uchingoti kana dai ukabuda kuenda kunotengesa unongosungwa. Wasungwawo, mumwewo asara ari pamba anosarawo achingoedzawo kuseenza, chaawanawo achienda kunotengesa. Basa rakataa takanyanya kusimbirira, madzimai anga akasimbirira kubasa rekuruka machira, kusona machira ekuisa mafurauzi. Avo madzibaba vakasimbirira kubasa rekuveza carpentry. Ndo mararamiro ata achingoita zvokumanikidzira izvozvo tichingosungwa.
Saka vana vangu vachikwanisa here kuenda kuchikoro vasina mabirth certificates?
Vana havana kukwanisa kuenda kuchikoro. Kuamba kwekusungwa kwedu kwakaita madropouts akawanda. Vazhinji vakatadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo nekuda kwekuti mabirth certificate mbereki haana, iye haana. Hapana munhu ane tsamba rese rese rinoindiketa kuti ndewenyika ipi. Saka nazvakava dambudziko rekuti vana ava vaende kuzvikoro vanga vasisina nzira. Zvechechipiri, kuti mari dzacho dzekubhadhara maschool fees dzadzichinetsa zvakaoma. Maschool fees inguva iyoyo anga akaoma chaizvo kuti uwane mari yacho yekubhadharira mwana school fees. Saka natakawa nemadropouts akawanda kwazvo by that time.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingazoshandurwa nekutanga kuwaniswa magwaro kwamaita uko?
Chinhu chaakutiratidzira kuti upenyu hungatomboita nani iye zvino pakutanga kupuwa magwaro ndekokuti hurumende iye zvino yatsigirana nesu chaizvo panyaya yekudzidza kwevana vedu. Kana dzimwe dzenguva pari kutobviswawo mabasaris anonzi mabasaris ekubatsiridza vana vedu kuti vadzidze. Saka na iye zvino vana vedu vazhinji vamwe vakuenda kumayunivhesitis, vamwe vakatotora madiploma yeulawyer, vamwe vakudzidzira udoctor, vamwe vakudzidzira uinjinia. Saka na zvakutiratidzira kuti iye zvino izvi as a Shona community takuda kuona kahope kekuti zvikaramba zvichifamba kudaro zvingaende kuti zvinobatsiridza kune vaya vakanga vaita madropouts muzvikoro.
Avo vanga vari mumwe wevatungamiri vemhuri yevashona igere muKenya, vaOliver Muregerera, vari parunare kuKenya naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika padandemutande resocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika.
Na mkuma tinotenda Nyamauta vari ku Cape Town.
Taurai tinzwe Cape Town na yakasimba pa Facebook page ya WFOA Shona. Taurai tinzwe.
Tinonzwawo kusuwa kwazvo nezviri kuitwa munyika medu neZimbabwe. Zuva iri rakaitwa rekurangarirawo magamba edu enyika muya izuva ranga rakatikoshera zvikuru, but zvazvino izvi ndakuona chichitadzwa tikoshera nekuda kwezvinhu zvinenge zvichiitika munyika. Because nyango izvozvi tikatarisa nyango mauto acho hatinawo masoja eZimbabwe, hatisina masoja eZimbabwe but tine masoja eZANPF, because ese masoja acho achaziva basa ravo. Zvino zvinondorovadzawo zvikuru, but ndozati pamashoko andiri kutaura, saka ndinoti kwavari nyika yese iri kuchema nekuda kwavo nekuda kwezvinhu zvavari kutiitira. Shuwa,
aiwa mashoko makukutu, hanzvadzi tinokutendai. Ehe, regai timboverenga vamwe vari kunyora vari pano. Tina Donald Mamboma ari kuti I'm watching you live and clear from Rustenburg in South Africa. Sindiri kubva ndatonzwa kuti ivo mukoma Donald vatoripo pano vachitaura nesu vari kuRustenburg. Makadii mukoma Donald?
Ndiripo tete mavhilas mazvera sei.
Aiwa, tichangobva kumuka tiri wadi, taurai zvenyu pfungwa dzenyu.
Ndinoda huku kuti zvandiri kuona zviri kutwa nemauto izvi hazvinangana nemusoro kana zviri kutwa namatemadanda zvokuda kuratidzira zvokurambidza vanhu kuti varatidzire kozi kuratidzira kuri mubumbiro remutemo. Saka kubuda uchirambidza vanhu vasati vatoratidzira kuti hatidi tichazvi muchationa muchayeukabako mvuraya nayo takataugwana navamutodi. Ndisekuru vangu vamutodi, but ndinondibhadza kana vachitaura vachiita zvizvezvi. Kana vachitaura kuti muchazoyeukabako maniwa, ndisekuru vangu havazvanzi jamai vangu chai, asi zvino tondigwadza nenio ndiri kuno kusouth africa ndirikutambura. Vanhu vasina mwoyo tete mavhilai. Kozi kuratidzira ite kozi zviri muconstitution ende munhu anenge achiexercisa marights ake, but unohaona achiti vanohlei vanoziva kakuti pavari havana kunge vakapinda nenzira kwadzo, vanozviziva kuti vakazviisa havana kuiswa navanhu. Nodi vanga vakaisiwa navanhu havangambovhunduki chatipatara hunge une katurike kuvhunduki. Hatitaona doti chero masoja acho akatinorova nemapurisa, ivo vanohlei vanotengepi vanogarepi, havana dzimba vazhinji vacho kurenda, havana michovha yavo kufamba nevo mazupuka vari kuita vachiita zvekutsigira nazvizvi.
Aiwa,
ini tichitambura tete mavhenari kusvika riini vanhu vavi vachidya voga, nokuti vari kudya vashomashoma vane mapurazi nevamwe vashomashoma vanombowanda ruzhinji kungotigunda mupera kungoteverawo vamwe.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tombotarisa mitambo yeCASO Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum yarowa Harare City 2-0, kuchitiwo Triangle yarowa Ngezi 1-0. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum tiri kutarisa zviri kurongwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvekunoratidzira pamizinda yeZimbabwe iri kunze kwenyika zvichibatana neMDC iyo yakaronga kuratidzira nemusi wechishanu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu, uye vanhu vose vakasununguka kubatana nayo mukuratidzira uku. vana chiremba voronga zvakare kuratidzira vachiti mari dzavari kutambiriswa hadzisi kukwana zvachose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku vi.